Vasungwa ava vange vakamirwa mudare nemagweta anorwira kodzero dzevanhu eZimbabwe Lawyers for Human Rights uye neZimbabwe Environmental Law Association Zela anosanganisira vaPasimo Nyakureba, vaCosmas Chibaya navaBlessed Mungure. VaMungure vaudza Studio 7 kuti vasere vakangotarisira mutongo usina kuzobuda nhasi.
Taita chikumbiro chekuti vakomana vapiwe bheo vachitongwa vachibva kumba asi patauya masikati tanzi tidzoke na 3 PM. And then at 3 PM tazonzi tipe mutongi 5 minutes zvekuti wagadzire mutongo wavo. Asi tabva ipapo tazopedzazve nguva inoita kuma 2 hours tazosvina mukoti kuma 10 to 5. Koti ikaratidza kuti yanga isati yagadzirira ikati tozodzoka zvemangwana, saka vanhu vari kurara vari muusungwa.
Vasungwa ava vari kurambirwa mukana wekutongwa vachibva kudzimba dzavo nemapurisa nekuda kwekuti vanoti vange vasatsonyatsoziva kunogara vasungwa ava. VaBlessed Ngwende mutikitivhi ari kufeta nyaya iyi vaudza Dare Nhasi kuti vasungwa ava vangangokanganisa vafakazi panyaya iyi, zvakare nenyuto dzavo dzisati dzagadziriswa nekambani yeAnjin vanogona kuratidzira zvekare. Muchuchisi vaNyasha Mukonora vaudza Dare kuti vasungwa makumi maviri nevasere ava vachitungamirirwa nasabhuku Robert Chiyadzwa, avo vane makore makumi mapfumbamwe kuberekwa, nevamwe vavo vakaputsa hari dzedoro range rabikirwa pakupemberera kuvhurwa patsva kwekambani yemangoda yeAnjin nemusi wa28 Gumiguru. Vasungwa ava vanonzi zvakare vakaparadza matende anga aripo pachiitiko ichi, vachinyunyuta nekusabatwa zvakanaka kwevashandi vepakambani iyi nevaridzi vayo yechichinese. Zvakare vaiti vanoda chikamu chinosvika 10 kubva muzana pane vashandi vepaAnjin kuti vange vari vemunharaunda umu. Vakuru vekambani yeAnjin vanonzi havana havo kumhanʼara chiitiko ichi kumapurisa, vachida kugadzirisana pachavo nevagari vakavimbisa kudzoka nemusi watumbudzi nechinangwa chekunzwisisana. Mushure mekutadza kuuya kumusangano uyu sezvange zvavimbiswa nevakuru veAnjin, zvinonzi vagari vanosvika mazana mana vakaungana pamba pavanyumeni Chiyadzwa vakaronga kuratidzira pamuzinda weAnjin vachitungamirirwa navaChiyadzwa, sabhuku Robert Chiyadzwa uye navaShadrack Chipise. Varatidzira ava vainge vaine zvinyorwa zvakanzi AnjinI wauraya zvipfuyo zvedu, wauraya mafuro, madhamu, nzizi neminda yedu yekurima nezvimwewo. Pachiitiko ichi panonzi pakarohwa vechirudzi vekuChina vanosvika 11 asi havana kunyanya kukuvara, izvo zvakapa kuti vazosungwe nemapurisa nezuro. Mune imwewo nyaya, vanhu vazhinji vari kuda kutora mari dzavo dziri kutumirwa kunze kwenyika nekumwe kwakasiyana siyana kumuzinda weWestern Union muno maMutare, vari kutora mazuva akawanda vachikundikana nekuda kwezvimhinga mupinyi zvakasiyana siyana zvinosanganisira kushekwa kwemagetsi nemasaisai edande mutande reindaneti. Mumwe wavari kushaya zano nechiitiko ichi ndiamai Thelma Stole vanobva kubocha kwamarange kumadokorewo kweguta reMutare. Amai Stole vaudza Studio 7 nhasi kuti vave nemazuva akawanda vachikundikana kutora mari yavo.
Kwetiri kusangana navo pakutora mari ndeyekuti kana tikauya kunogona kutorwa vanhu vashoma. Dai zvaikwanisiko kuti tigone kutorwawo takawanda, nofunga zvingatibatsira kuitira kuti tisagara pano nguva refu. Uyezve nyaya yekurarira panapa inotirwadza chaizvo. Taingodoti kana tikanga tauya tinenge tasiye vana vane ma3 years, 4 years, iko zvine inini ndakatosiye mwana ane 4 years. Handisi kuziva kuti kanenge kari kugara sei kumba ikoko. Saka ndiro dambudziko guru retiri kusangana naro. Taingoda kuti dai zvaikurumidzikawo kungogadziswa kuti patinouya kutora mari tobva tangotorawo ngenguva. Inini ndakasvika panapa musemandi. Saka nhasi unoyo chave chitatu, mangwana chave china. Handisi kuziva kuti china chacho ndinopiwa here kana kuti handipiwi. Asi pari zvinezvi anongotora nemanamba aanotora nawo iwa.
Mukupendera nyaya dzekuno kwaMutare nedunhu reManicaland, vadzidzi vepachikoro chevasikana voga cheLydia Chimonyo kunedziwa Chimanimani varatidzira nhasi vachiti matroni wavo asiye basa vachimupomera mhosva yekusagona basa zvichitevera kushaya kwomumwe wavo neurwere hune chekuita nedenda recovid-19. Vadzidzi ava vabudisa midziyo yamatroni uyu mumba ndokuisiya kunze kwechikoro. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa zvakawanda pamusoro penyaya iyi kumukuru anoona nezvedzidzo mudunhu reManicaland vaEdward Shumba, sezvo nharembozha yavo yange isiri kudavirwa. Ndakamirira Studio 7 maMutare, ndini Lweda Moyo.